Africa Aid yapuwa mamiriyoni makumi maviri emadhora kuti ishandise muzvirongwa zvevechidiki munyaya dzeHIV and AIDS. Mumwe wevechidiki ari kurarama neutachiona weHIV and AIDS achishanda neAfrica Aid tanyaradzwa zvino ati mari yavawana iyi ichavabatsira kupa dzidziso kune vechidiki munyaya dzechirwere ichi.
Mari yatapiwa 20 million tikutarisira kuti ichatibetsera pamaprograms edu atagara tichiita seAfrica Aid zvandiri uye kuti tiwedzere treatment care and support kumayoung people and adolescents living with HIV as an adolescent who's living with HIV as well. Akutikwanise kuwana maservice akaita se akawanda uye kuti ichatibetsera zvakare during our support groups and pane maactivities atiida kuita sevanarurama neutachiona kuburikidza neAfrica Aid zvandiri program.
Mumwe anoona nezvekufambiswa kwemabasa muAfrica Aid, amai Martha Maodzeke, vaudza Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mari yavapiwa ichavabatsira kuvandudza upenyu hwevechidiki munyaya dzeHIV and AIDS.
20 million atapuwa iyi seAfrica Aid zvandiri ichatibetsera kuti tikwanise kusvika kune vana vakawanda muno muZimbabwe 22 districts tichibatsira kuti vana vazive pavamire, vaongororwe nekukurumidza, vapinde pamushonga sezvataurwa naminista kuti vana vakakurudzwa kupinda pamushonga une kwaliti yakanaka, vanorarama zvakanaka.
Vanomirira sangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID muZimbabwe, amai Stephen Frank, vati vanofadzwa nebasa reAfrica Aid iro riri kupatarisiro kune vechidiki munyaya dzeHIV and AIDS.
It's exciting for me because we are recognizing the hard work with our partner Africa Aid who provides much of the needed support.
Ndine mufaro mukuru nekuti tiri kucherechedza basa guru riri kuitwa neAfrica Aid avo vari kubatsira vechidiki nemhuri dzavo vanorarama neutachiona weHIV and AIDS nevane matambudziko nekuda kwechirwere ichi.
Mari yekubetsera vechidiki inouya panguva iyo gwaro reongororo rakabudiswa neUnited Nations Program on HIV and AIDS riri kuburitsa pachena kuti kunyange hazvo ndufu dzine chekuita neHIV and AIDS dziri kuderera kubva mugore ra2005. Vechidiki vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakore makumi maviri nemana vari kusaririra munyaya dzekuongororwa ropa nekuwana mishonga yeHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.